Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26, 2022. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzemihoro dzavakawedzerwa. Izvi zviri kuitika apo vana vatanga kunyora bvunzo dzegrade 7. Studio 7 yoita hurukuro nemutori wenhau Hopo Chingono, uyo anga achishanya muno muAmerica kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa audza Studio 7 kuti mapurisa emunyika iyi ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vashandi vehurumende zvikuru varayiridzi vanonzi havana kuenda kumabasa sekukurudzirwa kwanga kuchiitwa nemamwe masangano anovamiririra achiti mari dzavakawedzerwa nehurumende hadzikwane. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vashandi vakawanda vauya kumabasa, uye kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisa vana vanga vachitanga kunyora bvunzo. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Varayiridzi ava pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba yavanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7 mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora makumi maviri nemashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabva wedzerwa vanhu, tiri kuramba tichiti ishomanini, haikwani kuzadzikisa zvinodiwa nevanhu. Varayiridzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa, vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi va38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vakanonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvati mewo zvinhu zvatinofarira vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka takungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varayiridzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya pachipo ukara tiri kutaurirana zvinoonesa kuti tiri takuenda kustrike. Inenge yakunzi makutaurirana makabatira hurumende mutemo wenhaurirano ukaona kuti tichitaurirane pasina umwe akabatira mumwe demo. Hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane, saka tambotisimbopa mukana wekuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende. tichiona kuti nochitapati kuti mari yaikwena ipachibu taona chokwanda ina chainoti
vachinosengwa vati nengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda vachinosengwa vatiwo ongororo yavaita yaradza kuti vana vegrade 7 avo vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora
tichikufara nezvirikuitwa nehurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai ivo vavaraidzi vakaomerwa $25 haina chainotenga nemaomero aita upenyu hwokuti katarisa kuti zvinhu zviri kukwira even kumaUSD kwacho mapuraizi anongokwira
vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarairidzi
vakushushikana zvikuru nevabatirwa ari kuitwa varairidzi nehurumende varairidzi vakabatarisirwa pasi senguva yakareba kubudikidza nemuhoro yavari kupiwa nehurumende saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvo zvakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavari kupuwa of which that $25 iyoso even 200 yacho haikwani kuti vanokwanisa kuti vaibhadhare vanavo maschool fees kana kuti vakwanise kutengera vanavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vacho vakapfeka maticha vakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nekuti vanenge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda iveni mhuri dzavo chikafu chacho yacho havasi kuchachiwana saka isusu tinesecc tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo sokukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvipa mari dzakawanda
zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro asi gurukota rezvevashandi vapaul mavhima vakaudza studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa asi munyori mukuru zvinoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yeForSale. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro vanonzi vakarova nhengo mbiri dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC uye mumwe mwana wechikoro. Vatatu ava vaipomerwa mhosva yekupfeka hembe dzebato ravo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kwamupandawana kwaGutu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakarohwa vanosanganisira kanzura weward 34 vabernard chimwango navalangton guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake vachimwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri vezanupf vaidarika gumi vachimwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa echiteshi chemupandawana police station.
Vanhu vaiva pavanhu vakatura vaya va11 tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa ndandakakuvara musoro ndakarohwa nedanda ruviri mumusoro ndarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mushonga yatakawana mishonga ndaenda ku24-hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa zvakaitika kuod location extension.
Umwe wavo valangton guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava.
Ndingakutaura kuti izvozvo handisina faith mumwe wangu wandaa ndinaye vana vachimwangwa tikanyorerwa tese mwari pasaidi mwari pasaidi ini izvozvo ndava kunzi ndiokuitirangwari chitotanga futi mototanga kutoripota saka tanyora but zvakunzi ofisa vane makii munogara bhuku riya ravanoti RRB number hapana takangogara ko izvozvo kuti tione kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reTCC mumasvingo vaDerek Charamba.
Musebato reTCC kumasvingo provhinzi tiri kushungurudzika zvikuru nokurobwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu kwaGutu vanoti vaBernard Chimwango navaGuvava. Izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona apa hapana kana mbota asungwa pamhe kushonga zvese izvi zvinongova zvipachena kuti zvakamboitika zviyaka zvatangazve mhirizhonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zano yatanga zvebasa raiyakorwa inototisha kuti gore rino yazvigona kuwedzera tikabava nokutakwatakwa asi zvinovaso kuti this is not fair mutema hausi kuapulaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isu tinongodzvanyirigwa vanhu vetriplec nemapurisa achimbaiona nemesavasi vachingoregawo tichingotakwatakwa vakangotarisa
asi mutauriri wezanup f dunhure masvingo vaofias murambi wavaramba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga
vanotsvaka kuchitare pati yebezanupiro ozo varangotsvaka vanhu vetriplec mukatarisa pavangopinda tikatoka vanongotarohwana vanhu vezanupiro vachiri vanhema tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized in direction pati yakarongeka kwete pati yokungoita zvana triplec zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kurova vanhu ike zvino vanoti vakarombwa nevatsigiri vezanupiro vakanga vane yunifomu
mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo inspector kuda kwache dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi asi vatsigiri vetriplec vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti svondo rapfuura vatsigiri vebato rezanupf vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ed icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu vanoti nhengo dzemahwindi 4ed dziri kutenderera dzichimanikidza vari kupfeka hembe dzebato rezanupf uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato retriplec mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yetriplec vaedward chagonda vanoti musika wemamupandawana waberekera ingwe
ichokwadi vakauya vachiti mahwindi ose vakati mupfeke matisheti ezanupf kusanza kumarokesheni nekupi nekupi achiti kwanzi setai matisheti wao unenge atatisheti iyoyo chamudzika paparega achishandira kutaura kuti kwatiita pari zvino varabherati vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti vaopaaaku vachinda vachinda kunonziwiro saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kutei tineura mumaoko kuti hape tichagumira papi
dunhu regutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda mwedzi wapfuura nhengo dzetriplec dzakatiza micha kugutu west dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota kure rapera nhengo yetriplec vanyasha zvambe mawere vakapondwa nevanofungidzwa kuti vatsigiri vezanupf asi hapana akasungwa nemapurisa ndakamira studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mutimba
mutori wenhau hope chingono anoti zimbabwe inokwanisa chete kuita sarudzo dzakachena ndokunge komishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti zec yavandudzwa asi sachigaro wezec justice priscilla chigumba negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara havo vachiti zec yakazvimiririra uye haitori divi panyaya dzezvematongerwo enyika nekudaro inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chingono ari pakati pezvarwa zvezimbabwe zviri munew york pamusangano wakarongwa nebato rinopikisa recitizens coalition for change kuzeya nyaya dzeutongi hwejekerere vamwe varipo vanosanganisirawo pastor ivan mawarire ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas muhlanganyahuye westudio 7 nachingono
ndakauya kuzotaura paworkshop yedemokrasi ichitaura nyaya yekuti region yedu sadak necontinent yedu africa inokwanisa kubatsira sei kuti maelections emuzimbabwe ave maelections ekuti vanhu havazokakavadzana kuti umwe abira umwe umwe achitaura kuti mavhotsi aka ana kuverengwa kushe
mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamaa muri kutaura pamusangano uyu
zvinofanira kuitika ndezvekuti opposition yemuzimbabwe main opposition triplec inofanira kuenda kusadhan zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 taachingokakavadzana saka hatibatsirei kuti tiite maelection yekuti hatikakavadzani the problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti ndabirwa saka zvinofanira kugadziriswa sarudzi isati yatanga.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo?
Zvinogona kugadzirisika kana ZEC inova ndiyo inoita maelections muZimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu.
Mutori wenhau Hope Chingono achitaura naMarvelous Mukanganya weStudio 7 kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Brigadier Mohlafela Mojapelo, vaudza Studio 7 kuti mapurisa emudunhu iri ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvitatu mudunhu iri zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wakatotumira nhumwa kunoona kuti chii chakaitika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRiki Mukonza vanodzidzisa paUniversity of Tshwane kuSouth Africa.
Maonero andinoita zvinhu izvi hazvisi kushanda nekuti tiri kutoona kuti kupondwa kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunenge kuri kuenderera mberi tichitarisa kunyaya yatiri kunzwa yekuLimpopo yevatatu vakapondwa. Tiri kuona sekuti kunyange kuine kutaurirana kuri kuitika hazvina zvazviri kunyanya kubatsira nenyaya yekuti pane matambudziko aripo akati wandei ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire mamirira azvakaita.
Ndeapi matambudziko aya muzvinafundo?
Tinoona kuti zvinhu muSouth Africa zviri kuoma, saka pane ruvengo rwuripo kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Naizvozvo pakangoita kakukanganisika kadiki diki kanoitika ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kunyange papa achifanira kutauriranwa, kunyange papa achifanira kudaidzwa mapazi anochengetedza mutemo, vanhu vemuSouth Africa vakutongotora mutemo kuisa mumaoko avo zvichikonzeresa kufa kwevanhu vekune dzimwe nyika sezvatiri kuona izvozvo.
Chii chiri kupa kuti vanhu vemuSouth Africa vashaye chivimbo nemapurisa avo nematare kuti vanokwanisa kutonga nyaya dzakadai?
Kumapurisa, vanhu vemuSouth Africa vari kuti mapurisa ari kutambira choko mhomwe chiri kubva kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika, saka havazoteedzere mutemo sezvazvinofanira kunge zvichiitwa. Saka vari kushaya chivimbo nemapurisa kumatare. Zviri kuonekwawo sekuti matare muno anenge akanyorovera pakutarisa nyaya dzese hadzo, kunyanya-nyanya kunyaya dzine chekuita nevanhu vekunze. Saka izvozvo zviri kuita kuti zvarwa zvemuSouth Africa vati regai tiise mutemo mumaoko edu.
Asi sekuonawo kwenyu, pane chingaitwa here kugadzirisa dambudziko iri kuti risarambe richienderera mberi?
Dambudziko iri kugadzirisa kwaro ndekwekutongoti zvinhu zvigadzirisike kuZimbabwe, zviitike kuti kuZimbabwe zvizvarwa zvizhinji zvenyika yeZimbabwe zvigare kunyika kwazvo, zvoitawo kuti kunoku zvisanyanye kuremera hurumende yeSouth Africa, zvisanyanye kuremera ivo vagari vemuno muSouth Africa, nekuti chiri kunyanya kunesa inyaya yekukwikwidzana kuri kuitika pane zvinowanikwa muno muSouth Africa, zvingava mabasa, zvingava maservices anopuwa nehurumende nezvimwe zvakadaro daro, ndo zviri kukonzeresa kuti paite iko kakuvengana ikaka nekakubvutidzana bvutidzana pane zvishoma zviripo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kuSouth Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Um, vanhu vakawanda vemuFlorida muAmerica vanonzi vari kugara vakabatira hana mumaoko sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuti kune duti mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian ranangana nedunhu iri. Zvinonzi duti mupengo iri rinogona kusvika munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vari kutarisirwa kusvika muJapan nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende iyi vaShinzo Abe, avo vakaurayiwa mwedzi mitatu yadarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kupomera hurumende mhosva yekuvanza huwandu hwevana vari kufa nekurwara nechirwere chegwirikwiti mushure mekunge bepanhau rekwaedza ratiwo vana vanomwe vemhuri imwe chete vakafa nechirwere ichi kuHonde Valley kumanikaland mavhiki adarika. Asi hurumende yakapedzera kuburitsa huwandu hwevainge vafa musi wa6 Gunyana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varamba havo kuti hurumende iri kuvanza huwandu hwevabatwa nechirwere ichi kana kufa, vachiti ichiri kuunganidza zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana isati yazvipakurira kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti chauraya vana vanodarika mazana manomwe, tabata vaMujiri.
Chirongwa chekubaya vana vagwirikwiti vanoziva nekuti hurumende yakaita yatingati kampeni muna August September ikapera, kati yapera kudaro hazvina kureva kuti havachabayi. Vanga vava kuti hatingati mopap nekuri kwanga kwasara seni vakange vapedza vanongoenderera mberi nekubaya vana.
Saka mane huwandu here hwevabayiwa kusvika pari zvino?
Tingati patakatanga musi wa 10 April 2022 uye sezvaunoziva hurumende payakapa zvivisanyika kuti vazive kuti kwane chirwere chakadai ndechegwirikwiti. Kabineti ichizotaura zvakare patingati isusu marapid result marapid response team redu akabva aita kana kuti aiaita kumadistrict kwese emanikaland yedu yakaita 95% coverage yatapinda mukambeni. Saka pari zvino hurumende yekusungamidza avo vanga vasinga nemefarira kuti vana vabayire nekuvazivisawo chirongwa choicho kuti zvakanakire kuti vana vabayiwe. Saka isusu hurumende inongoti kana masikati kana usiku vana ngavabayiwe. Zvakadaro hazvo vana vari kubayiwa vamwe vanouya nguva dzakasiyana-siyana zvinova unova kuti mufaro watirikuona kuti chirongwa chiri kufambira mberi.
Asi chii chakakoshera kuti vana vabayiwe nhomba yegwirikwiti uye muri kutarisa makore api apa?
Mutasa yanga 6 months 15 years. Saka pakaita kampeni yanga ya 6 months to under 5. Sapari zvinowo pachange pakubayiwawo vana vanosvika kuma 15 years. Hurumende inoti hakuna mwana anofanira kurwara anofanira kufa nechirwere chegwirikwiti. Zvichireva kuti chirwere chiri kana kukonzeresa kuti vana vafe. Saka naizvozvo tinoda kuchengetedza vana nokuti ndiwo the next generation.
Ko iye mubereki anoziva sei kuti mwana uyu abatwa negwirikwiti?
Pane zviratidzo zvazvinobuda kudaisine kuti kunyange munhu akarwara nechimwe chirwere nyamuna taiva necovid yaizovaita kana kuti munhu maitiro ake nepazvaari zvatosiyana. Vabereki vanotona kuti mwana uyu sivabereki namwana ari 6 months vanotona kuti hazvisirizvo utano hwemwana hunenge hwachinja. Saka naizvozvo vanobva vatobaya sekliniki. So vanoziva kuti kana mwana azvarwa vabereki vana mai vanopiwa mazuva ekusvika kliniki vana vapote vachionekwa. Vakafanira kuti mwana akarwa nhaka azvikukosera kuzona mwana wakukosera. Mwana akarwa nhaka rudzira miviri ona. Saka vana mai vanonyazondisa kuti mwana wangu hazvisirizvo. Saka vanondozoenda kukliniki mona mwana aongororwa kubva vataurirwa zvinenge zvichinetsa mwana mudiki.
Mubvunzo wekupedzisira vaMujiri, vamwe vari kuti ko sei pasina zviri kubva kubazi rezveutano kuti kwafa vanhu vangani kana kuti vangani vabatwa nechirwere ichi kana kubayiwa nhomba zvinenge zvakapedzera kuitwa mukutanga kwemwedzi uno chaiwo?
Hurumende inobandira pakafa vana pavanoziva 700. Hurumende yakangotaura kureva kuti fitiedi inenge zvifanira kuitwa inenge zvinenge zvichiri kuitwa. sari zvakaso sitira dai mpresa kada hurumende inogopa nenguva yakafanira.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvinhu zvakaita manyama mire nerongo muzvikwata zvedynamos necaps united, izvo zvapa kuti vatsigiri vezvikwata izvi vakurudzire kuti varayiridzi vazvo vadzingwe basa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Muongorori wemutambo wenhabvu uye akambotambira Baimo necaps united mumoyo anoti dambudziko harisi kumurayiridzi wedynamos Tonderai Ndiraya kana weCaps United Lloyd Chitembwe.
Taivapa vakomana vapandira yanguva yakakwana kana vamusiya amboita zvaari kuita, nekuti izvozvi kubva paakaiwana iro timu yaaparinani, izvozvi mari inopihwa vakomana veDynamos kana vachinzi vakunda vakudii imari shomanene, yekuti timu dziri pasi pelogu nedzimwe dziri mudivizhen one dzinotowana mari yakapfuura chimuhombe muzimbabwe. Saka izvozvo zvinokwanisa kunge zvichikonzere zvichiwedzerewo pakukundikana kutamba kwevakomana veDynamos. Saka ndinoti dai vasiyana nevarayidi vanangana nemaadministrator.
Moyo aenderera mberi achiti kutatarika kweCaps United hakunei nemurayiridzi.
Vane vatsigiri veCaps vatokanganwa kuti makore mashomanene apfuura iye Chitembwe ndiye nekukunda paligi atiari kucaps ikoko. Saka zvinonii panhasi chii? Vane nyara here kutaura chokwadi chekuti timu yavo ndezvinhu zvaina mari? Tinoda umwe anobatsira varipo izvozvi vajere mari dzavo nadzo hadzisikukwana kuti vakwanise kubatsira timu kuti iende kumberi.
Chikwata cheDynamos neZuro chakadonhedza mapoinzi akakosha muhondo yacho yekurwira mukombe wekaso laga Premier Soccer League. Dynamos yakarwa 1-0 nengezi Platinum Stars ndokusiwa nemapoinzi gumi nerimwe chete neFC Platinum mukurwira mukombe wekaso laga Premier Soccer League. FC Platinum yakarova Blyo City 1-0 nemusi wemugovera. Dynamos yasiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoinzi makumi mashanu nerimwe chete. Kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekshiwa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakati wandei.
Munyama chaiwo chaiwo nokuti dai tambo dai tingadai tari kuona uina mitambo iwo wanhasi webata. Hai
Highlanders ndiyo yave pachinhano chechina nemapoinzi makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita necranbourne bullets nemugovera. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemalady chevrons chakapedza chiri pachinhano chechitatu kuma T20 World Cup qualifiers akapera neZuro. Zimbabwe yakarova Thailand nemaranzi manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achiitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugere tiri pano ndiye akadadisa nekukanda maranzi makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana negumi nesere 118. Thailand yakakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu ndokurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwange kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. vateereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina geina kumede munhau dzeisindebele
sokuisikati sendava kuvoa ndebele Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje inhlanganiso
yebo yeyifasole ngoba ba incapacitated but hayi lesifisa labo ukuthi ngaba bayenze ukugcina sina abantu abasebenza esikolweni nasikolweni kuna abantu abantu bafunde bayephambili
inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla
sathola umbiko othi amapolisa asenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irani yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo
ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli Vethukile abadabuka eZimbabwe yabahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano ukukhankasela ilunga lebandla leli umnumzana Mfulongachi Thembisani Mpofu Mpofu udinga kumela inkayi South edalele parliamente kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapholisa yokuba lalo umhlangano kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edalele parliamente unkosikazi Stars Mate ngakho ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili njalo sebebizelwe amapholisa iStudio 7 ixoxele umnumzana Mqondisi Moyo umongameli wemthakazi Republic Party ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki
ngiyezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizenda ngolesihlanu mhla ka 23 September 2022 okwenzakalayo yilokhu dadewethu sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhla ka 22 sathola umbiko othi amapolisa asenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irali yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo
lathi masizathubani
bathi bona gabala main power gabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho eKhosenga eduze lapho sasenza khona umhlangano wethu lasesimbo esimanga ukuthi date ka 23 la uStars wakuthiwa ufakile eKhosenga lamhla ka 24 wafaka futhi esimbo kodwa ke kulomthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lamazi rali kumbele rali liyatshela amapolisa kusasele 7 days okuyikho ke uthemi nochomathebeleni north umfulo ongashi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmitha amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uthembisani mfulo ongashi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lani lifaka wena amaphepha ukuthi licela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
Abazange bachaza amapholisa ngoba nxa usubmitha amafomu ukhuluma nawo bahle bekuthi ngelanga elinje kulozibani osethethele ilanga usayensi. Ngalelo langa bamtshela umfulo ongashi ukuthi hayi ilanga lelo likliyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawuklile umhlangano asikabasamkhili nto umfulo ongashi Mpofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe ZANU-PF they are partisan regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan bayayisupport iZANU-PF bayafisa ukuthi basibimbe sinyenze imhlangano yethu kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imhlangano yejombili i-main power yama-trucker ngu-2 ngikhuluma ngama-7-ton truck asuka kobulawayo ebephethe Fairbridge police anti-riot lalawa abasuke ekhwekhwe i-main power yayisivele ngaphi uhulumende edlalisa ama-state resources betravela i-single journey to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklie. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well, i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngifila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani ke mhlonishwa Mathe?
So ukucho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ngilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolwesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ecrosses engangabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba nomhlangano wabo njalo angingeke ngibe lendaba aba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo. Ngiyaphinda njalo, this is a free Zimbabwe. Wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona as long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje. Ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngilemhlangano emnenyi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngithola clearance ukuthi kambe khona phengiya khona akukho omunye secelile futhi ukwenza konapho lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkuluNkulu angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abalenjongo yabo lami ngile yami ndlula siyaphambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leso story angakhohlwa ukuthi mina ngi MP wenkayi, I'm a sitting member of parliament enkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni ngibone abantu
lapha mamathe uthi kulentathelo izindaba ezibhala okungayisikho yini belixeganisa.
Angikufuni khonokho akwenzileyo umabhala. Angisoli MRP. Hayi, ngisola umabhala ozama ukudinga i-support ngebizo lami. Kachiyane lakho khonokho umabhala obhalileyo. Kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla leZanu PF ummeli weNkayi South edale lePhalamende ubexoxa lapho leStudio 7 ngocingo esenkayi. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo, kodwa abakubandla leZanu PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqakathekileyo United Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele ibhinga North edale lePhalamende uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwethuse abakubandla leZanu PF uthi kuqondeni ta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyake sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention nxa kuyukuthi leyo nto bebengani sebeyikhohli ukuthi kumi njani nayo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena khakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo zona lokho enxa ngambona evuke esithi hhayi senzile bayakhuluma ohathi oyikhilema bayakhuluma ngale obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kalikhathanga kuhle abantu sokungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili
lo ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo ukuletha inguquko eZimbabwe imeli yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula, ngakho ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuya ngobuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikileka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo bekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakatshela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi, kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapho abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZanu PF uyakusola lokhu.
Into emangalisayo njalo eyangisayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izindla begcekeni ngababuye kuhlalisale phansi, yikho phela ukubumba kwelozini kwe-platform oluyayi-Poland lapho kabona wonke umuntu ozizwa ziphathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane. Pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwabana etafuleni leyo, kodwa babona sebegadi indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi bebonisele khona okuze ngisendlele umuntu kalani nokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kweleZimbabwe. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana egangeni. Uinvestor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okukuthi noma wena ukuthi uhamba nje yabo usufiyakhombisa umuntu wavele sakukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amanangandlulileyo na kuke kwaphuma enye isaviyo etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube le-any foreign investor oke wabakhona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline yama-mega deal but on the ground there's nothing.
Ujuma uthi uMnangagwa wenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuluma so upresident njengoba nibonile ehlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York akwenzi nje ngokukhuluma nolo kuyahlana nabantu, kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela izimbabwe athi hhayi iyahambeka ukuyainvestela ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlengiseka. Ngoba ukuthi umuntu afake imali yakhe ayinvestele lapha eZimbabwe uyabe sibona igaranti yokuthi kona ugeti iyatholakala, amanzi ayatholakala, imigwaqo amametri kemigwaqo kumbe i-railway ama-airport iyasebenza kuhle konke kuraiti. Yikho ukuthi umuntu azicabanga ukuthi hayi sengahamba ngiyofaka imali yami lapha, akuna muntu ongafaka imali yakhe izinto lezo zingenzeki. Toge wakanyela upresident wetu ubhizi wenza konoku ewangi ngali township sibule in 6-7 yalungiswa siyabona ugwayishangani idamlelana sota yilake nalisebenzisa ukuthola amanzi asezabuya lapha koBulawayo ngoba vele Bulawayo yiyathi industrial hub eZimbabwe. So konke lokhu izinto ezizayo ukuthi u-investor kumbe nguphi akhwabithi afishe ukuthi abuye azoinvesta ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu uyenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ukubuya azoinvesta eZimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebechiswa. Amapholisa emakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Nqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikabi asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa sokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba abantu bejontsha umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu bebabachize. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babachisela phakathi emoteni kusiyafika iThursday last week bese lokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sokuthi siyengcwatshwa omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso we-South Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi uyephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni.
Yes.
Okwesibili,
yes. So nxa sikhangela kokugonoko Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona ayisikho konoko.
Bakhona bayonayo abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esifisa emakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabo emgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo, kodwa bakhona abalutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayikele ukuganga. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayekele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa-ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabange ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Nqabutho Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana abayabe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Usista Hendrina Chitsama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi lokuphathisa ukwelapha ababe bedlala lolu dubo kwinhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
They range from brain damage, growth problems, they may be physical
disease. Balako ukuzalwa belezifo eziningi.
Uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempila kahle ziningi kakhulu, njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo, kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Siti omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile. Uthi udubo lokunatha luyinkinga engayenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana labantu abatshiyeneyo kugoqela labesifazane, ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kulinhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezidakamizi.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemsebenzi yabo abayiphathayo yokuziphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo, sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala babezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo, njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele, kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko elabantu abalabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi Federation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozewu bethule lumbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-PEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhlaka 26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu, i-$25, ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-ATUS uMnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Namanga kahulumende, uhulumende mihla lamalanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizithola. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngumpandula uza athuthukisa iholo labo abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Tapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We have a dishonest employer who does not want
uhulumende ongumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola ngamachumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka-grade 7 yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Ukuthi ba-strike hayi asingeke size kahle shem ngoba hayi abantu bethu they've been ready to write behambe isikolo. So all of a sudden ukuthi kuphongumiwa futhi abantu bethu bebemiswe yi-corona kathi sebemiswa yilokhu hayi. And about this, I want to say, yes, we're solely over incapacitated, but I was special about the Ababa in the school. I want to be very scholar in the school. I want to be from the way Pam did. Although, I want to have a Kalu Sala put the pants as an egg and show up.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathi ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abasehofisini.
Abe athuzi batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso ka-grade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga yekukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho, bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa, bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okukuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo ngukeino kumete saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoa.com. Belilalela indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yiStudio 7 yeVoice of America sise Washington DC kwele Melika.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.